Mutezeri wemtungamiri wenyika ya America amai Kamala Harris nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro nhasi kunyangwe kwasara zuva rimwe chete kuti sarudzo dziitwe. Amai Harris vanenge vari mudunhu rakakosha rePennsylvania vachitsvaga rutsigiro kumaguta anoti Allentown, Reading nePittsburgh rinenge riine vaimbi vakasiyana-siyana kuPhiladelphia. VaTrump nasi vanenge vari kune rimwe dunhu rakakosha musarudzo yemutungamiri wenyika reNorth Carolina vari muguta reRaleigh. Vachibvako vanobva vaenda kuPennsylvania vachiita misangano mumadhorobha anoti Reading nePittsburgh vozopeta kutsvaga rutsigiro vari kuGrand Rapids kuMichigan. Nezuro amai Harris vainge vari kuDetroit, Michigan vachitaura pane imwe kereke yeGreater Emmanuel Institutional Church of God in Christ.
I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward. As I travel, I see Americans from so-called red states to so-called blue states who are
kuona nyika yakazvipira kushanduka ichisiyana nezvirwengo kukakavadzana nezvimwewo. Nyika inoda kuparura gwara idzva. Mandiri kufamba mumatunhu anotsigira Republican Party neanotsigira Democratic Party. Vanhu vari kuti vakagadzirira kuumba nhoroondo itsva inoremekedza mutemo.
VaTrump neZuro vainge vachitsvaga rutsigiro kuNorth Carolina uko vakaudza vatsigiri vavo kuti vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo.
We have a big, a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote.
Nekuti ndisu takatungamira musarudzo zvakarurama chaizvo, chatinongoda kuita chete kubuda neuwandu hwedu kunovhota mangwana. Asi vatiri kukwikwidzana navo vari kuda kubirira sarudzo.
MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri kana kuti 210 million vakanyoresa kuvhota. Ko, ivo vaTrump naAmai Harris vanenge vari kupi mangwana panenge pachiverengwa mavhoti? Amai Harris vanenge vari muWashington DC paHoward University apo vakadzidza. VaTrump vanenge vari kumba kwavo kuWest Palm Beach kuFlorida. Mapurisa atotanga kukomberedza nzvimbo mbiri idzi kuitira kuvachengetedza. Blessing Zulu, VOA, Studio 7, Washington DC.